Varume vanomwa vakazeza kumira pamberi pedare redisciplinary committee remusangano weMDC. Saizvozvo vakabva vanopotera kudare repamusoro rehigh court. Uko vakanoisa chikumbiro chechimbi chimbi kana kuti agent chamber application. Vachibva vakumbira zvinhu zviviri poshi kuti masuspensions avo aiswe parutivi. Piri kuti dare redisciplinary committee risaenderere mberi. Asi mushure meongororo nekunzvera dare rehigh court rakabva ratonga richiti kwete zvamuri kuramba zvirimo mubumbiro renyu remutemo weMDC. Saka dzokerai munomira pamberi pedare redisciplinary committee. Saka pari zvino tiri kutarisira dare redisciplinary committee kuti richateedza tsika chaiyo kubudikidza nekuva pamukana wekuti vave mugadziriro wekuti vazomire pamberi pedare redisciplinary committee. Saka vane mazuva vari kutarisirwa kunzi vanofanira kunzi vapiwe. Tiri kumirira kuti dare redisciplinary committee richati pagwara rekuti zvofambira sei pamberi mushure mekunge High Court yapa mutongo wekuti aiwa ngavadzokere vanomira pamberi pedare redisciplinary committee nekuti zvirimo mubumbiro remutemo weMDC.
Takanzwa idzo nhengo dzichitotaura kuti hutungamiri hwavamonzora hadzihucherechedze. Munozviona here nhengo idzi dzichibvuma kumira pamberi pekomiti dzichiti hadzi kucherechedzei?
Nhau yekuramba hutungamiri hwavamonzora yangova nhau yeshaisano. Varume ava vakanga vari mumusangano watakaita weNational Council muna December 2022 gore rapera. Pachiitwa manominations vakanga varimo. Vamudzuri vakatodomwawo vakatonzi, vamudzuri tinoda kuti mugova mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC. Ipapo vanga vaine kodzero yekuramba nekuti ndotsika yacho inoitwa yemanominations. Vangadai vakabva kuti ina handidi, havana kumboramba. Ndiyo tsika yatakatiendzesa wani mushure mekufa kwavatsvangirai paya patakaita extraordinary congress. Basa rose iroro rakabatwa neNational Council. Havana kuita dambudziko nazvo nekuti naivo vakazobuda imomo vakuti tiri vatevedzeri vemutungamiri weMDC. Asi nekuti nhasi zvazoenda nepamwe zvazoshata, kwete iyoyo tsika iyoyo hatiikurudzire.